kututuma kwa yamu wa gari awa kwa buda mshure memsanga na waitwa nasi ni wa gari ni wa mwakuru wa kureka mbanie zesa mumwe mgari amai patients msambasi wata wana kugutikana netana nguro ya pi waneye zesa wati magetsa awe kudura wakati woka mbani iyaka unza matengeseru we magetsi matra aya isi nakupawa nudzidziso ya kakwana pamsoro penya ii
Natasa nanguri wa zema gezi izika Sesuwa matinaka na kumbozunzu Isa kuti makilo wati wati acho anufamba zei Atina chata mbozunzu Because wanga wati Jenga ma questions wanga wati ni Atanga tichibunza wanga wasinga tipi the right information
Ambuya Winfrey Dachimango Vati waepa mjigandi gere Vati nirawa kuti mtengo mutra wema gezi Aunzu isisike Vachitu wema gezi ave kudura Suomesera warombo
Ini ne musi Friday ndakabhadhara $50 ndikapuwa ndakangonyorwa 4 saka ndibwisisi kuti 4 yacho ichasvika papi isu topuwa nasa panasa topuwa $80 zvino kana tichipuwa $80 wobvisa $50 uchasara nei ndozvatinochema kuti haa zvinhu zvaoma izvi magetsi ari kudhura shuviro yedu ndiyokuti dei zvadzika hazvo
Amai Immaculate Madzimure vati matengesero ave kuita vezesa magetsi ane hukoronyera mukati. Izvi zvatinirwawo navasimba rashe Chirara vati kunyange hazvo munhu akatenga magetsi emari akawanda aanozowana yekushandisa chaiwo anenge ari mashoma. Vachirara vachemachemawo nenyaya yekuti magetsi acho anogara asipo nguva zhinji.
Magetsi ari kudhura plus awadiko nguva dzese zhinji. Satoita kutoshandisa kunotenga huni dzese dzinodhura. Iwo mari yacho hauiwani hapana mari yacho.
Mukuru anoona nezvekutengeswa kwemagetsi mudunhu rekuchamhembe kwenyika vaEdward Nyoni ndivo vange vakatungamira chikwata chevezesa pamusangano uyu. Varamba kutaura neStudio 7 pamhepo sezvo vati havabvumirwe kutaura nevatori venhau. Kambani yezesa yakakwidza mutengo wemagetsi mwedzi wapera uye yave nematengesero ekuti munhu ukaramba uchitenga magetsi akawanda mukati memwedzi mumwe chete mutengo wemagetsi aya unoramba uchikwira nemusi wechishanu veruzhinji vakaungana pamahofisi ezesa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachida kunzwisisa nezvemutengo wemagetsi mutsva uyu mutauriri wezesa vafulad gwasira Vauza Studio 7 kuti magetsi anotanga kutengeswa anenge akaderera mutengo kuitira varombo uye hurumende inenge ichibatsira. Vagwasira vati magetsi aya anokwanisa kusimudza chitofu chine maplate maviri uye magetsi mudzimba shanu.
Magetsi sezvatataura panotanga mujenga wega. Kwete kuti musi wa 1 kana musi wa 5 kana musi wa 10 but paunotenga magetsi kekutanga mwedzi iwoyo unowana iye inonzi life to life tarif. Kuti mafaunit yekutanga 50 iwawo unoatinga ne 41 cents ende paunoatinga ne 41 cents wakaonekwa sehurumende kuti uchibatsira vaya vanotambudzika vasingakwanisi kuvatenga magetsi nemutengo chaiwo chaiwo unonzi lifeline tarif inotarisira matargeted families vana vanoriritira mhuri mutengo chaiwo magetsi munhu anofanira kunge achitenga magetsi
Vati wo munhu akapedza magetsi ekutanga aya oda mamwe anenge ave kudhura sezvo achinge aratidza kuti anokwanisa kubhadhara kana kuti ane bhizimisi raari kuita hake ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava.